Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamafufu 13, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remauto. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachikumbirisa veruzhinji kuti vasaita mhirizhonga munyika.
Bundo remutemo yeZimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achitaridzi. Section 59 inotendera muZimbabweni wose kuti kana achinge asvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu achindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetishoni.
Vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Zvinhu zvoramba zvichinetsa munyaya dzeupfumi, kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvakanga zvaipa muhurumende yavaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza mauto nekuchengetedza kwaari kuita runyararo munyika. VaMnangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti vasaite zvemhirizhonga pamwe nekukonzera kusagadzikana munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitara pamhemberero dzechimakumi matatu nemapfumbamwe dzekucherechedza zuva remauto kubva Zimbabwe yavana kuzvitonga, mutungamiri wenyika uye varivo zvakare mukuru mukuru wemauto munyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza mauto nebasa raanoita mukuchengetedza runyararo munyika. VaMnangagwa vati mauto emunyika ari kuita basa guru kwazvo mukuchengetedza runyararo, mutemo pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu munyika. Vatora mukana uyu kukurudzira veruzhinji kuti vasapandukire hurumende yavo.
Let me appeal to all Zimbabweans to cherish the peace.
Regai ndikumbire zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe kuti zviyemure runyararo rwuri munyika yedu nhasi. Tinofanira kungwarira pamwe nekuramba vamwe vari pakati pedu vanoda kuti veruzhinji varambe vachitambudzika kuburikidza nemhirizhonga kusabatana pamwe nekusagadzikana munyika.
Mashoko avaMnangagwa aya anouya apo MDC ichiti charatidzira muHarare nemusi wechishanu svondo rino, ichiti haisi kufara nekusamira zvakanaka kwaita upfumi hwenyika. MDC inotiwo haisi kufara nekubirirwa kwainoti yakaitwa musarudzo dzegore rapera, kunyange hazvo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo idzi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Mashoko avaMnangagwa aya atsigirwa no waenda kumhemberero idzi vaItai Mapani, avo vati vanotsigira bato reZANU PF. VaMapani vatidai pasina zvakaitwa nemauto mukuratidzira kwakaitika muna nyamavhuvhu wegore rapera pamwe nemunandira wegore rino, veruzhinji vangadai vakarasikirwa nemidziyo yakawanda zvikuru.
Kana kuzoenda mune mademonstrations mamwe ari kuita ekuti propati dzevanhu dziri kupazwa dzichididi, vatikuona vachipindira vachikwanisa kuseva kuti mai mapropati zviri vava kuti ivo vari kutachi basa ravo sevanhu vanochengetedza nyika yeZimbabwe.
Asi mutauriri weMDC vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti mauto haafaniri kuita basa ravo achishandiswa nevari mune zvematongerwo enyika.
Isisi msesangano MDC tinoziziva kuti mauto eZimbabwe vari professional vanoshanda vachishandira ruzhinji rwenyika. But kune ma situations where tinoona ame ichishandiswa nema politicians and those vatisingafariri isusu seMDC kuti dai ame inoramba kushandiswa nema politicians. So hurumende MDC tichamake sure kuti ame aishandi nema politicians inoshandira ruzhinji rwevanhu veZimbabwe.
Muna nyamavhuvhu gore rapera pane vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Nhasi mauto aratidzawo veruzhinji ndege dzehondo dzemhando yemahawks dzavasati vamboratidzwa kubva nyika yawana kuzvitonga. Pamhemberero dzanhasi vamunangagwa vapawo menduru kumasoja akabatsira vanhu vakakanganiswa nemafashama emvura kuchimanimani ecyclone Idai. Vatiwo hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti iwedzere vari muchiuto mari dzemihoro, vachiti mauto ari kuomerwawo neupenyu sezviri kungoitawo ruzhinji kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Vashorawo vemabhizimusi vari kutora mukana wekusamira zvakanaka kweupfumi pari kuitwa chirongwa cheausterity kukwidza mitengo yezvi zvino zvisina tsarukano. Vatiwo hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori munyika, vakati hurumende yavo haisi kuzozeza kusunga vese vari kuita zveuori. Papedza vamunangagwa kutura mashoko avo, veruzhinji vazosara vachivaraidzwa nevaimbi vakasiyana-siyana pamwe nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto emuno neekulesutu. Mhemberero dzegore rino dzaitwa pasi pedingindira rinoti ZDF, Guaranteeing Peace and Security for National Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichere panyaya yezuva remauto, vamwe vari muchiuto vanoti zvinhu hazvisati zvashanduka munyaya dzemararamiro avo kubva pakabviswa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vari muchiuto ava vanoti vanga vavimbiswa zvinhu zvinosanganisira kuwedzerwa mari dzemihoro, kuwaniswa nzvimbo dzekugara pamwe nekuwaniswa zvekufambisa kuenda nekudzoka kumabasa. Mumwe musoja wekukamba yekumagunje uyo anga ari muchinoyi vachipemberera zuva remagamba, uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Yanga, anoti pane zvose zvavakavimbiswa hapana chatichaitwa. Yanga anoti vaitarisira kuwaniswa nzvimbo dzekuvaka dzimba pamwe nekupiwa zvekufambisa sezvaiitwa nguva yakare.
Kufaza hapana chatichashanduka kubva pakaitika zvatika, because taitarisirawo kuti pane zvakavimbiswa tichapuwa mastendi, tichapuwa mabhazi ekuti tiendese kumabasa. Kuwedzerwa kwemariwo kuti mari ngawedzere kana kupuwa nemamwe mainfom, but hapana chatichachinja, zvichiringori zvimwe chete eidha kubasa kana kuti pamararamiro atiri kuita.
Mumwe musoja wekukamba yeziya papa moyo iyo yaizivikanwa kuti Sirisiri Airbase, uyo asina kuda kuzivikanwa nezita rake, anoti kurarama kuri kuita masoja kuri pachena nekuda kwenhumbi dzavanenge vakapfeka uye mararamiro avo munogara veruzhinji.
Izvo kuti chimwende munoripota zvamuri kungoona, isusu hatikwanisa kutaura zvakawanda, but muri kungozviona zvazvingori.
Mumwe musoja anga ari kumhemberero nhasi muchinoyi vaGordon Pfumbidzai vanoti masoja anofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kuitira kuti vasapare mhosva dzekutora zvinhu nechisimba sezvinonzi zviri kuitika nemhosva dziri kuenda kumatare dzimhosva.
Kuti masoja anofanira kunge ari masoja anoremekedzwawo nenyika yese, kubvira mabato aanenge achifanira kuitwa nehurumende anochengetedza nyika, nekuti nyika yezvinoizvi mapuraizi edu haasi kuita zviri kudhura. Saka kana zvakadaro ndopatinopedza taakuona masoja pezera kuti adzima mudhorobhari, tetisingazivi kuti vari kuita mamudhorobhari nekuti vanonge vasina kupfeka uniform, but vanoita mamudhorobhari iyaya nekuti vazhinji vacho vanonge vane maaccesi epfuti vachiita mamudhorobhari nepfuti. Saka ndinopedzera kudaro nekuti mari yavanonge vachitambira nenge rishoko.
Asi mumwe wevaimbove varwi verusununguko mudunhu reMashonaland and West vaCornelius Mooni vanoti zvinhu zviri kunakira vaimbova varwi verusununguko sezvo vave kuwaniswa mabasa nemapurazi.
Chokwadi ndichokuti paold dispensation ndofunga munoyeuka zvikuru kuti pati yanga isamaona zvinhu zvatati tichemera iye zvino tane about vanhu vangani tikati matema danda tikati mahiya tikati zini nevamwe vakazotorwa vachipinzwa kupati kumbleyo vakati wande bati tinongoona kuti kupolitibureo zvinokatarisa pane mahovheterenzi akatiwanda even kugovernment tine vazhinji vari kutorwa vachipinda mugovernment positions kumaparastatals tine vari kutorwa vachienda kumaparastatals
achida kukwanisa kubatsa mutauriri wemauto munyika vaalfios makotore kuti tinzwe kuti sei nyunyuto dzemauto aya dzisati dzagadziriswa mune imwewo nyaya nhengo dzezanu pf dzinoti senata joseph chirongoma navasenius makumbe vanya dziswa nekubviswa patafura yepamusoro munhandare yechinhoi vachinzi vainge vasina zvigaro vamboedza kumiramira kuti vasabviswe asi mapurisa esecurity neprotocol avabvisa zvechisimba mupurisa abvisa vaviri ava asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau anoti vaviri ava vabviswa sezvo vanga vasina zvigaro vaviri ava varamba kutaura nestudio 7 vachibva varamwa ndokubuda munhandare mhembero dzisati dzapera ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chiguriwa.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti yamirira kusvika kwemusi wechishanu apo bato iri richapinda mumigwagwa richiratidzira muHarare. Sachigaro vechidiki mubato iri vateererai Obeisi Tole vanoti vachinge vaine vanhu vachange vachichengetedza runyararo kuitira kuti kuratidzira kwavo kusaite mhirizhonga. VaStole vanoti bato ravo ratora danho iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi bato riri kutonga reZANU PF rinoti rinozviziva kuti chinangwa cheMDC ndechekuda kubvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro, avo rinoti vakasarudzwa zviri pamutemo. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa vaVictor Matema Danda vanoti MD ikaita zvemhirizhonga nemusi wechishanu zvisikira moto muziso. Asi vaStole vaudza Rachel kuti vari kuratidzira vechishanu kuti ndiyo chete nzira inoremeke mbiro remwe nyika senyunyuto
uro wedu watapadanu changosara izuva rekuti vanhu tiungane turatidzira sekutara kwatakita takatoawo zviri pamutemo zvokuzivisa mapurisa sekutaura kwazvinoitwa tsamba yakanguri yaenda ivo vakanguri vaigamuchira kududzira kuti hapana ichatimisa musi wechishanu mhuri yezimbabwe inogara muHarare nemunharaunda dziri pedyo neHarare tirikusangana paafrica unit square nenguva dza9 tomacha murunyararo.
VaStole, mapurisa atapindura here pane zvamakavazivisa nezvokuratidzira uku?
Ndinoda kuti ndikubatei muromo ipapo. Mapurisa harisi basa rao kupindura. Mapurisa basa rao kugamuchira tsamba nekuti mutemo unoti we need to notify them hautauri kuti vanofarira kuti pamvumo. Takaita sekutaura kunoitwa mutemo. Isu vanhu vanogamuchira mutemo chaizvo semhuri yeMDC. Saka takatevedzera zvaunoreva zvokuti tipei tsamba, takaita saizvozvo nemazvo tsamba ikagamuchirwa.
Bato renyu zvikurimi vechidiki ndapi matanho amuri kutora kuona kuti zvapana mhirizhonga ichaitika nemusi wechishanu?
Alright, ya ipapo mubvunzo wakanaka nokuti dzimweni dzenguva chanoitika ndechekuti vanhu vanga atya kuti isingaitika mhirizhonga. Asi regai nditaure kumhuri yeZimbabwe zvazvino kuti isusu sevechidiki vebato reMDC takatora matanho okuva nevechidiki vachange varipo kuchirungu tinovati mapeace marshals. Basa ravo musi uyu richange riri kuona kuti hapana vachadyarwa pakati pedu neiro bato rinoda mhirizhonga rinova bato reZANU PF. Saka vachange vachiona kuti vanhu vari kufamba muri munyararo uye vanhu vari kufamba vanhu vemhuri yeZimbabwe vari kuda kuti zvinhu zvishanduke mukati menyika yeZimbabwe. Ndochekutanga chataita yezve pamusoro pezvo tameka shuwa kuti tichange tine makamera padanho roga kuitira kuti tichange tichitora mapira iavo vangaba niedzo mhirizhonga muchidza muto wavo wakati isusu chatiri kutora hachinei nemhirizhonga chidanho chine runyara mukati
vezvokuratidzira kwamuri kuita uku muri kuda kuti izvo mubvise vaMnangagwa pachigaro nenzira dzisiri pamutemo ndizvo here zvamakaronga kuita sebato?
Dambudziko rava vanhu vanenge vachitaura kudanho nderekuti vane dambudziko kusanzwisisa panguva dzavanenge vachierenga bumbiro remutemo. Tiripo isu pakuvapa dzidziso kuti vagone kunzwisisa
kuti ramangwana vasazoite zvakare mistake yekureva nemasa idzodzo. Zvinokatya madza uye zvinohlisa kuti kune vamwana vasati vanzwisisa kuti bumbiro remutemo wezimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achitaridzira. Section 59 inoti kuti kana achinge atsvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu achindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetishena.
Sachigaro vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vateererai Obeisi Tole vachitaura vari parunare muHarare naRei Choto weStudio 7. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika. Chikwata chemapurisa muMalaysia changa chitsvaga musikana wekuFrance ave chizva chekuIreland chawana mutumbi wemauyu rimwe chete atsakatika. Mapurisa emunegeri Sembulilan anoti awana mutumbi waNora N. Corin uri panzviri makiromita mairi kubva muDusan, nzvimbo inoshanyirwa. Uganda iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuomesera vanoisa zvinhu nemashoko paindaneti zvikuru zvine ruvengo kana kunyadzisa. Izvo vanorwira kodzero dzevanhu vanoti idanho riri kutorwa nehurumende rekuda kunyaradza vane maonero akasiyana neayo. Pave kupera gore kubva zvaramiko mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wa26 Nyamavhuvhu, kotare zvemari vaMtuli Ncube musi wa10 Gunyana. Vaviri ava vakavimbisa kuti vaizogadzirisa upfumi hwenyika, chinova chikonzero chikuru chainzi navaMnangagwa vachitsigirwa nemauto ndicho chikonzero chakapa kuti vapidigure hurumende yavaRobert Mugabe. Zvabviswa vaMugabe pachigaro, pane zvachinja here munyaya dzezveupfumi? Blessing Zuni anotipa nyaya inotevera.
Pavakatora mhiko, vaMnangagwa vakavimbisa kuti vaine urongwa hwekudza upfuwanisa uye kumutsuridza kudyidzana nedzimwe nyika uye kurwi muKuMnangagwa Mutuli kutare zvemagwara.
Kuti zvanaka handizvo, hazvigoni pasina kudandwa kuti zvinaka. Zvakarongwa hurumende yavapo naminister wefinance ndizvo zviri kutoita kuti tiikombi ichi iona kumandi vayo zvinorwadza kutoti kuitira kuti taindamira inogona ichagadzira charimuka chikuru chavazvinga chekuti mari yemuzimbabwe kuzviziva havo, asi kuti mari yemuzimbabwe kunoita kuti uchikondorora upfumi.
Mbuva gurukota rinoona nezvemari vari mumwe webato reMDC vatendai biti anoti vaNcube Mnangagwa
Fetusi ane Mutuli Ncube iko zvino mukatarisa kudhura kuri kuita zvinhu kuti chingwa chaakuita $10 inflation yakumasipeta ikamabini ake turo hakuna mvura ite disasebwe hatifungi kuti tatambosafa sekusaa
kunyange yato nemanhu kubva muzana sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zuva nezuva. Kunyange hazvo vaNcube vainge vavimbisa zvakare kuti ichadzika muna chikunguru. Izvi zvakapa kuti vaNcube vatore danho rekumbomisa Zimstance kuburisa inflation yacho zvachose. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vanoti kushayikwa kwemagetsi nemari zvakonzera kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemabhizimisi zviderere zvikuru.
Capacity utilization yadzika zvikuru zvekutoti pamwe tichaona tadzika below the the 50% yanga ichimbotarisiwa kunge tiri kuoperata. Maindications dzavanenge ari kutadzira kuti pamwe tichadzika down to as low as ma30% chaiko.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vanoti vashandi havasi kuwedzerwa mari vachipa semuenzaniso vashandi vehurumende.
Tingatarisa tinoita pogidhatomizozi tinoona kwa iri kusara yakuti munhu ikakwanisa kurara mwezi mumwe chete.
Vakuru vanotiwo mudzimu wakupa chironda wati nhunzidzi kudye. Mwaka wapera mvura yakarambirawo mudenga zvapi vanhu vanorasharisa iri hufati imwe mti iwanisa zvekudya. Takamirira Studio 7 muWashington DC ndi Blessing Zulu.
Nengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America dzinoti dziri kuronga kuratidzira kumuzinda weZimbabwe muWashington DC nemusi wechishanu svondo rino dzichitsigira dzimwe nhengo dzebato iri dzicharatidzira muHarare pazuva rimwe chetero. Mutevedzeri wemashoko muMDC muNorth America vaTimothy Muringai vanoti vari kukoka munhu wese ari muAmerica anekwanisa kubatana navo zvisine bato ripi, chiti vatora danho iri nekuona kuparara kuri kuramba kuchiita nyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tiri kuka hama shama dzese dzekuZimbabwe, nyangwe iri programu yeDC, asi tiri wese munyika yeZimbabwe ari kutambura hakuna kuna chingadaro dararamiro upenyu unenge waoma. Saka tati dare tinemba Africa Unity Square nesuwo tinenge tiri Washington DC paembassy.
Kuratidzira kwenyu kana kupindidzira kwenyu imi kuno kunobatsira zvakadii kuratidzira kunenge uchiitwa nemusi wechishanu neMDC kuZimbabwe?
Zvakakosha nokuti tinoda kuratidza vanhu vari kukumba kuti nesuwo tiri kuzungurudzwa nekutambura kuri kuita vanhu, nokuti kuramba tichingotaura nenyaya yekuti Zimbabwe ngaisununguke, Zimbabwe ngaiite utongi hunova accountable, ndo zvatiri kuda sezvo tiri kuona kuti mainvestigations ari kungoita kuona kuti kune huori riao
kukoka vamwe vasine bato
rezvinhu muzvipatara zvichishayikwa. Iyi inoafekta muwese. Saka isu seorganization yeMDC taona zvikuraidzi dzose kuti shamari usingasapo DC tiite ratidzira tiri paWashington DC embassy kuti hatisi kufara nematongerwo ari kuitwa nyika kumba nesituation yacho iri on the ground.
Kuratidzira kwenyu kumotarisira kuti kunenge kuchitanga nguva iuye kuchitora nguva yakadii?
Hurongwa huripo huri kutanga na10 kusvika na4 PM paembassy yepaWashington DC.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC mudunhu reNorth America vaTimothy Muringai vari parunare muOhio muno muAmerica neStudio 7. Asi sachigaro weZANU PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vanoti havaura zvokuti MDC iratidzire kumuzinda wenyika muWashington DC, asi iyo ichiramba kupinda munhaurirano dziri kukokerwa navaEmasingagwa dziri kupindwa nemapato ezvematongeka.
Isu tinoona sezvinhu zvisina mato nekuti hatizive kudzira chii. Isu semusangano weZF nehurumende tiri kuteedza munhu wese, mwana wese weZimbabwe, kusanganisira nebato kuti uya tikurukudzise nyika futi kurakidzira vachida kuvachinora zvakare. Hazvina zvazvinobura, hapana chazvinoburitsa, uye hatinzwisi zviri kuitirwei Zimbabwe. Pungutekenyedu murunyararo tichiremekedzana isu vanotonga, tichiremekedzawo avo vanopikisa. Umwe noumwe ane nzvimbo yake Zimbabwe, asi ngatibatanei tishande pamwe chete, kwete zvekuswera vachienda mumastreets vachizopedzisira vapisa zvanhu, kurova vanhu, kukonzera mbonga muto kutadzisa kuti vanhu vaende kumabasa, nyika iende mberi.
Asi vaGuni, hadzisi kodzero dzavo here dzekuti vange vachiratidzira?
Aiwa, munhu wese ane kodzero idzodzo, asi kodzero idzi hadzingoshandiswe dzichitsitsirira kodzero dzevamwe. Chatisingade ndechekuti ivo vane kodzero dzekuratidzira vorambidza vamwe vanhu vanoti kodzerowo dzavo dzekuda kuenda kumabasa kana kuita zvimwe zvavanoita muupenyu hwavo.
Tiri kunzwa vamwe venyu weZANU PF vari vachaona kuti kuratidzira ikoko hakubudirire, imi munozviitambirawo sei?
Tinambwa neZANU vanhu vanoita zvinhu zvinoraudzira pamutemo. ZANU haisi kuti vanhu havana kodzero yekuratidzira. Aiwa, tiri kuti vanhu vane kodzero yekuratidzira, asi vakada kuita zviri kunze kwemutemo. Isu sebato riri kutonga hatisi kuzoregedza vanhu ava vachikanganisa vanhu vari kuda kuvaka Zimbabwe kuti ibudirire, kana kuti vachipfunza midziyo, kungava kupisa dzimotikari zvatakamboona zvichiitika, kurova midhuri yakazvimirira nekukanganisa vanhu vari kuita mabasa avo. Nesuwo tichange takavhura maziso nenzeve dzedu.
Vanga vari sachigaro weZANU PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe, ini ndini Maikove. Ndinokokai kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutaura pamusoro pekuratidzira kwakarongwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, uko kuchaitwa nemusi wechishanu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp 1202 460318. Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Zimbabwe nocherechedza zuva remato mutungamiri wenyika vaimagagwa kumbirisa veruzhinji kuti vasaite mhirizhonga munyika. Vechidiki muMDC vakamirwa navanelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi kuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Zvinhu zvoramba zvichinetsa munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa zvakanga zvaipa muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echito chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Ntungamiri Nkomo.
Ndisendabuya kuhlelo lwezindlu lezimba.